Ndiri muno ndiri inonzi fellow kune imi think tank. Think tank i-organization yekufunga nekunyora so zvakasiyana neactivism zvatinoita kumusha. So ndiri kunyora mapepa anodhira nezvinhu zvakafana nezvikwere dzenyika inonzi debt question, zvinhu zvakafanana nenyaya dzeupfumi kuti hunofambiswa sei economy. So ndiri mucapacity seexpert semunhu akamboranawo economy. So ndo zvandiri kuita kuno kuAmerica.
Mungati zvamuri kuita izvi zvingazokubatsirei sei imi semunhu uye kuZimbabwe? Zvii zvatingadzidza?
I think basa guru randiri kuita ndiri like izvezvi. So ndiri kunyora nezvinhu zvenyika dzakaita sana Sudan, dzana Chad, dzana Eritrea, anganzi pachirungu mafailed states, kuti tibatsirewo nyika dzinotambudzika dzakaita sana Zimbabwe kuti dziavoide matraps anolida kustate failure. So zvandiri kuita izvi kunzwisisa zvakadzama kuti upfumi hwenyika hunofamba sei, kunyanyanya upfumi hwenyika hunenge hwapfurongotywa nemazitsotsi nemazinharadada evatungamiri akazara muAfrica asina hanya nevanhu. So ruzivo rungabatsira nyika yakaita seZimbabwe yapazwapazwawo futi neutungamiri usina rudo nevanhu.
Tichitarisawo iyo nyaya yeZimbabwe, pane vamuri kusangana navo vari kutiwo kudii kunyanya vaya vari kumabhizimisi?
Chandiri kunyanyoona ndechekuti vanhu vaneta inonzi pachirungu fatigue. So Zimbabwe yadonha, its off the radar. Kana kubuda munewspepa rekuno kuchaiwa harichatombobudawo. Vana vangonetawo naye kuti chikwambo ichi. So kune nyika dzakawanda dziri muAfrica dziri kuita zviri kufadza vanhu. So mese mandiri kufamba munhu anongoti kutaura nezvekuna Ghana, vana Mozambique, vana Uganda, nyika dziri kufamba kana dziri izvozvo vatotaura nezveebhora.